Vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare paramende vaProsper Mutsiami kubva nezuro vange vasiri kupindura mibvunzo yavari kutumirwa neStudio 7, asi kunyangwe mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kushora nyaya yezvikwereti iyi. Nengo dzavo dzasangana muHarare dzakawanda dzati dzinoda kutora mari iyi sezvo dzichiti haisi kubva kuZANU PF asi kuhurumende. Dzinotiwo iyi inyaya pakati pemushandi nemushandirwi sezvo dzagara dzichinyunyuta kuti dziri kupiwa mari shoma. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, mutungamiri weTCCC vaChamisa vakati nhengo dzeparamende idzi dzicharangwa nevavhoti.
I told them that if you don't act accordingly, you know what it means. The citizens are waiting for you, and they are going to punish you and punish you heavily. So that one is already catered for. I don't agree with it. I don't encourage it. I don't support it. I don't believe that people must be talking about their welfare when the nation is, you know, struggling the way we are struggling.
Ndakavaudza kuti kana mukasaita zvakafanira, vanhu vakakumirirai uye vachakurangai zvakaomarara. Iyo ndakapedza navo. Handibvume uye handitenderani kana kutsigira zvakaitika. Handibvumirani nekuti vanhu vangataure zviraramo yavo veruzhinji vachitambura sekutambura kwavari kuita.
Mumiriri weNorton mudare paramende Vatemba Muliswa avo vakazvimirira vakazivisa kuti makurukota vatevedzeri vavo pamwe nenhengo dzeparamende vainge vapiwa zvikwereti zvekutenga dzimba zvinosvika $500,000 pamunhu kumakurukota, $300,000 pamutevedzeri wemakuru retake, $300,000 pamutevedzeri wegurukota pamwe ne $40,000 panhengo yeparamende imwe chete.
Towards the end of their term, they would rather get the little that they have. That's why they've been given 40,000 as housing allowance. Yet the ministers got 500,000. The deputy minister says 300,000. What is 40,000 for a member of parliament to buy a house in the high density areas? This is how lowly they really think of.
Saka pakupera kwetemu yavo ndosaka vachitambira zvishoma, ndosaka vakapiwa ma 40,000 se housing allowance, asi maminista akapiwa 500,000, madeputy avo 300,000. 40,000 chii pana MP? Ndokuti tarisira pasi kwavanotiita.
Nhengo dzeparamende dzinoti pamari yadziri kupiwa sechikwereti dzinokwanisa kutenga imwe motikari kana nzvimbo yekuvakira imba. Mutauri weMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vabvuma kuStudio 7 kuti nhengo dzebato ravo pamwe nemamwe mapato ari muparamende dzakapiwa mari idzi.
Mari idzi dzichiri kubhadharwa mamembers of parliament vese veZANU, veMDC, veAlliance, vese hapana aramba kutora mari idzodzo. Vapuhwa, vari kupuhwa from vane masenems ekutanga in the alphabetical order, saka vachapera vese vachingopuhwa mari idzodzo. Vakawanda veTCCC vatowana mari idzodzo nekuti vane mazita akadaro. Saka hachisi chinhu chatingati ndechebato iri kana kuti iri ndechepalamend.
Vapupuraitogarepi vanokokera nhengo dzeZANU PF vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvisiri chokwadi pamusoro penyaya iyi, vakati titaure nemunyori weparamende vaKennedy Chokuda.
Zvatiri kuverenga manyuzipepa pasocial media ini handina ruzivo nazvo. I think kuti musaramba muchiwana information isiriyo, handinoona yakapesana-pesana. Ndikateriraona zvinonyorwa zvacho zvakasiyana nezvichokwadi chinenge chiri paground. Saka ndinokukurudzirai kuti chief executive officer weparliament vanonzi vaKennedy Chokuda mukafonera ivavo, vanenge vaine ruzivo rwakakwana rwokuti zviri kufamba sei.
Nhengo dzeparamende dzakawanda kubva kumapato ese ari matatu ari muparamende dzaramba kutaura nezvenyaya iyi. Vamuliswa vanoti izvi hazvishamisi nekuti vakataura zvinopokana nemapato avo vanodzingwa.
Zvinonetsa vekumapato vanochaiwa ka kunonzi chief whip kuchaya mu kune shamu nemunyu yavanorohwa nayo kana vada kuita nao. Ndosamutionai ndichizotaura nchivamiririra.
VaChokuda varambawo kutaura nezvenyaya iyi vachiti zvibvumirano pakati peparamende zviri pakati payo nenhengo dzayo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kudya nhoko dzezvironda munyika uye zviri kuitika zvaratidza kuti nyika haina vatungamiriri.
Ndokuragidza kuti tashaya vatungamiri muZimbabwe. Ndokuragidza kuti atina vatungamiri muZimbabwe. Mutungamiri munhu akaita samai mumba wekuti anoona kuti vana vatanga vadya here, vaguta here, iwo vozodya. Vanogona mai chaiyo vanoziva zvavari kuita, vanogona kutorara nezhara asi vachizivawo kuti vana zvishoma zvanga zviripo izvozvo vadya, vawana chekudya.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vaudza Studio 7 kuti zvinorwadza kuti vatungamiriri vanopanana mari dzakakura kudai, vanhu vachitambura nenhamo vasina magetsi nemvura munyika. Vati zviri pachena kuti nhengo dzeparamende dzakatotengwa uye hadzichakwanisa kuita basa rekuongorora hurumende, vachiti zvavaita zvinonyadzisa.
Saka namaMP akange abhuraibhiwa sezvaakaitwa nehurumende, ovhasaitirewo yavo ichaonekwa sei? Because apa vakatengwa kuti vasachaona mari iri kupuwa nehurumende imangwanda-ngwanda nemwe tisingazivi. Kunyanya-nyanya vatungamiriri maMPs eopposition vakafana nemaMPs ACC yavachamisa, vanga vasingafani kusvika pakutamba mutambo wakadero nezano. Nokuti vakatotengwa, havachamiriri zvido zvevanhu, havachatauri zvinonetsa vanhu.
Gweta vamarufu mandevere vaudza Studio 7 kuti mari dzese dzinoshandiswa kana kubhadharwa vanhu nehurumende zvinofanira kunge dziri mubudget.
Paramenda haisina kana kupikisana negurukota rinoonekwa nezvekufamba kwemari parinouyisa nyaya dzaro dzekushandisa mari zviri kunze kwebumbi, zviri kunze kwebhajeti. Havachakwanisi kuvambirana navo, vangoita vanhu vanongobvumirana nezvinenge zvaitwa nekuti mari ivo dzavo vakapiwa dziri kunze kwebumbiro remutemo.
Hurumende pese painoshandisa mari zviri kunze kwemutemo inozoenda kunotsvaga mvumo kuparamende kana kuti condonation pachirungu. Uye vamandevere vati haichanetseki kuita izvi nekuti nhengo dzeparamende dzapiwa mari isiri mubhajeti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.